Mukuru wechikwata ichi vafara ijere. Vanoti Chitembwe apiwa basa iri kwemakore matatu anotevera. Zvichienderana nekuti chikwata chake chiri kutamba sei panguva iyi.
So this is a 3-year contract renewable depending on performance.
Vajere, vanoti Chitembwe ari kuuya nevatevedzeri vake avo aive navo kuHarare City kusanganisira Nelson Matongorere, Fungai Kwashi na Tondirai Marume avo aimboraridza navo mazuva ayo aive kuCape United.
The first assistant is Ms. Matongorere and the second assistant is Total Kwashi.
Asati aenda kuHarare City muna 2019, Chitembwe akatora mukombe weLeague neCape United muna 2016, uye kutungamira chikwata ichi kusvika mumin league stage yeCAF Champions League muna 2017. Chitembwe anoti ari kufara kudzoka kumakepe-kepe, achiwedzera iye kuti ari kuona vachibudirira achatarisa vatambi veCape United varipo.
I've watched in a few games when we played them when I was at Harare City. You can see the potential within the group. You can see some.
Vavaona vachitamba ndiri kuHarare City vari kuratidza kuti vane tarenda uyezve neshungu dzekubudirira.
Mukuru wesangano revatsigiri vechikwata ichi uyezve vari nhengo yebhodhi reCape United vaAbraham Kawadza vanoti vari kufara kuti Chitembwe adzoka kumusha.
Tiri kufara zvakanaka chaizvo kuti Reja dzoka kumusha. It's a big institution sekuziva kwenyu Cape City team hombe. Saka team hombe inodawo makoti who has been tried and tested. Saka tiri kufara Reja dzoka.
Cape United iyo yaityisa munhabvu muZimbabwe yadzikira zvinotyisa zvekuti zvikwata zvese zvave kuda kutamba nayo kuti zvikunde. Chikwata ichi chakabuditswa munharaunda yekutanga makundano eChibuku Super Cup izvo zvakakonzeresa kuti dhodho adzingwe. Asi vakawadza vanoti vari kutarisa shanduko huru nekuya kwaChitembwe vachiti vari kuda mikombe nekutamba muAfrica zvekare.
Tinaye pari pakasira chaapa chinhano chepamusoro chaizvo. Saka chinhano ichocho chotakatarisira zvekuendera mberi including kuina mukombe chaiwo nekuvina machampionship nekudzoka muAfrica like we did makore apfuura.
Asi Chitembwe achamboti nonokei kuwana mitambo sezvo svondo rino kusina mitambo muZimbabwe nekuti chikwata chenyika chine mitambo miviri neSouth Africa neChina pamwe neEthiopia National Sports Stadium nesvondo. Ndiyo mitambo yekugumisira yemaWarriors makwikwi e-2022 World Cup. Zimbabwe yakatobuda kare makwikwi eKata World Cup aya, uye murairidzi wechikwata ichi Norman Mapedza anoti ave kurumba chikwata chinokwikwidza zvakasimba kumakwikwi eAfrica Cup of Nations kuCameroon gore rinouya. Vamwe vatambi vechikwata chemunyika vanotambira muZimbabwe vatosimuka nhasi vakananga kuSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.